Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 8 2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nhengo mbiri dzeMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa dzakabvisiswa mari yechibatiso pane imwe mhosva yadziri kupomerwa dzinonzi dzasungwa zvakare. Mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa Lashika kumusangano we African Union ku Ethiopia.
Zese iza zvipano kupindirwa nenyika dzekunze dzekunana America kana kunana Britain. Ivo ndovo vanofanirwa kutanga vachitarisa nyaya dzemuAfrica mavo kuti chii chiri kuitika uye zvetozvigadzirisa sei.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzokurudzira African Union kupindira mugakava riri muZimbabwe. Eye ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nhengo mbiri dzeMDC inotungamirirwa nava Nelson Chamisa dzakabvisiswa mari yechibatiso pane imwe mhosva yadziri kupomerwa dzinonzi dzasungwa zvakare nhasi apo dzaenda kumapurisa kunozviratidza sezvakatarwa nemataredzi mhosva apo dziri kutongwa dzichibva kumba. Mumiririri wembizo mudare reparamende vasettlement Chikwinya pamwe nemumiririri weRedcliffe vaLloyd Mukapiko vanonzi vasungwa vachipomerwa mhosva isati yazivikanwa pataenda pamhepo. Gweta ravachikwinya vaBrian Dure vatenda kuti vachikwinya vasungwa. Vaviri ava pamwe chete nedzimwe nhengo dzeparamende dzebato reMDC kusanganisira mumiririri wemukoba vaAmos Chibaya nemumiririri wechiwundura vaLivingstone Chimina vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga iyo yakazopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vachibaya vakasungwawo zvakare musi wa 1 mwedzi uno vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, asi munyori mukuru muMDC vaDouglas Monzora vanoti zviri kuramba zvichiitika zvekusunga nhengo dzavo inzira yehurumende yekuda kushungurudza bato ravo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamonzora.
Hongu mashoko atiri kutambira kubva kukwekwe ari kutaura iwo kuti vamukapiko pamwe chete navasettlement Chikwinya vasungwazve nemapurisa. Izvi hazvitishamisi nokuti mapurisa akazama kuzviita zvepana vachibaya. Vachibaya sekuziva kwamunoita vanga vapiwa kuti vabhadhare mari yechibatiso nedare guru rehigh court. Asi vachingobuda muhwawa prison vakabva vangosungwa zvakare nemapurisa vachipomerwa mhosva isina kana nemauturo ese. Pari zvino hatisati akuziva kuti mhosva chaiwo iri kupomerwa vachikwinya navamukapiko chii, asi tinoona kuti hurumende iyi iri kungodaro kuda kumbunyikidza kodzero dzemamembers of parliament eMDC kuda kukanganisa mafambisirwo emabasa eMDC.
Tinoona kuti vakawanda vebato renyu vanenge vari kutotyirawo upenyu hwavo nemasungirwo ari kuitwa vana. Mati mamboedzo here kutsvaga kumapurisa kuti chii chiri kuitika?
Mapurisa haaziriwo ega ari kusunga vanhu. Kune chikwata chinonzi Ferret chereti chinenge chine mapurisa masoja ma CIO kozongotowa vanhu zvavanenge vachifamba vasina kupfeka ma uniform vachingosunga vanhu asi katinoziva ndechekuti ma group ari kusunga vanhu aya ndee hurumende nokuti hakuna kana mumwe wavo ati asungwa vazhinji vemu MDC vari kutyisidzirwa vari kuchairwa mafoni kutyisidzira vari kuredherwa dzimba dzavo vamwe vari kuroverwa vabereki kana kuroverwa vana chaivo saka itsika yatongo vapo yechihurumende ichi
tinoona kuti makamboedzawo kuti munge muchipira nyaya kumutauriri wedare reparamende vajacob mudenda pane zvavakabatsira nazvo here
hapana zvakabatsirwa nazvo takazama kusimudza nyaya iyi kusenate zvakare pamwe chete nekunational assembly asi vakuru vekusenate ava nevekunational assembly vamudenda namai chinomona vakuru vakuru vanogara mumapolitbureau ezanu pf havana zvavanoita havana zvavakaita asi isu tiri kuti kana paine zvinofanira kugadzirwa muzimbabwe muno panofanira kuwana mutongi gava anobva kune imwe nyika totaurirana zviri kunetsa muzimbabwe muno kwete kuti vamunangagwa vanova ivo vane hurumende iri kurova vanhu iri kumbunyikidza vanhu vane masoja nemapurisa ari kubata chibharo madzimai nevasikana vange vari ivozve vanoita sachigaro panenge pachitauriranwa izvozvo hazviite tiri kuda kuti nyika dzese dzipindire nokuti zviri kuitika muzimbabwe hazvichatobatsiri zvachose
avo vanga vari munyori mukuru weMDC vaDouglas Monzora vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti reAmnesty International, reHuman Rights Watch neOxfam International anyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tsamba achivakurudzira kuti vatore matanho akasimba ekugadzirisa zvinhu munyika munyaya dzekodzero dzevanhu. Masangano aya anoti ari kunyanyoshupikana nekuramba hurumende ichisungurudza vanorwira kodzero vemasangano akazvimirira, vashandi, vanopikisa, pamwe nevanhuwo zvavo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kumusangano weAfrican Union kuEthiopia. Mumwe wevatevedzeri vavo vaKembo Mohadi ndivo vakafanobata chigaro chavaMnangagwa apo vanenge vari kuEthiopia. VaMnangagwa vari kuenda kumusangano uyu zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe zvichitevera kuurayiwa kwevanhu vanosvika gumi nevanomwe mumhirizhonga yakaitika mwedzi wapera. Vasati vasimuka munyika VaMnangagwa vakatumira nhumwa dzavo kunyika dzemuAfrica dzinoti gurukota rezvekurima vaParents Shiri kuKenya neTanzania, vaChristopher Mutsangwa kuZambia, vaPatrick Chinamasa kuNamibia neBotswana paine chinangwa chekuudza vatungamiri venyika idzi mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti gakava remuZimbabwe rinogona kupinzwa mudariro kunyange hazvo Zimbabwe isiri paurongwa hwezvinhu zvichakurukurwa. Gore rino nyaya hombe ichakurukurwa ndeyekutarisa nzira dzekupedza upoteri. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti musangano uyu unopinda mukana VaMnangagwa pamwe chete neAfrican Union kuti varatidze utungamiri nechido chekugadzirisa zvinonetsa munyika dzese dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe.
Chakakosha ndechekuti dei vaMnangagwa vakumbira rubatsiro kuti vakuru veAfrican Union vapindire kubatsira kuyananisa muZimbabwe pedza mhirizhonga nebopoto uyezve kukurudzira nhaurirano dzechokwadi dziri pachokwadi pakati pemapato makuru ezvematongerwo enyika nevanhu vezvaro vari masangano akasiyana-siyana vechitungamirwa nevekereke nezimbabwe council of churches.
Dingindira kana kuti theme yeAfrican Union gore rino inotarisa pamusoro pezvizvarwa zviri kudzokera kunyika dzavo, vapoteri neavo vakatiza misha yavo asi vari munyika dzavo. Zimbabwe imire sei kana takatarisa dingindira iri?
Zimbabwe idambudziko nekuti ndiyo imwe yenyika dziri kuchamhembe kweAfrica iri kukonzera zvikuru sei kuti vakawanda vatize misha yavo nenyaya yekutya kuti havana kugara zvakanaka kuda vakagara muzimba vangapondwa Saka vazhinji vana veZimbabwe vari kuyambuka Rudzi Limpopo vachinopotera South Africa. Tinozivawo zvakare kuti mukati meZimbabwe tine zviuru nezviuru zvevana veZimbabwe vagere mumatende nemukati vasina pekugara pakanaka.
Chii chinofanirwa kuitwa kana kutaurwa neAfrican Union kuZimbabwe kuna vamunangagwa?
African Union haifaniri kungoita zvekutaura nezveZimbabwe navamunangagwa vari kunze kuAddis kuEthiopia uko. Vatungamiriri veAfrican Union vanofanira kutumira nhume dzinoremekedzwa dzinenge dzakarerekera dzine rukudzo dzoenda kuZimbabwe kunozvionera nemeso kuti ko chii chiri kuitika, dambudziko nderipi rinoita kuti vanhu varohwe mudzimba dzavo nemauto, vanhu vatsungwe pasine mhaka, vamwe vapfurwe vachifa. VeAfrican Union voedza kugadzirisa kuyananisa nekukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti kana ichida kuenda mberi senyika haigone kuenda mberi isina kuremekedza bumbiro remutemo, kuremekedza mutemo, kuremekedza kodzero dzevanhu dzakasungwa pambariro dzemutemo dzebumbiro remutemo renyika. Ndo zvinodiwa kuti zviitwe izvozvo. Tine zvese kungava kuvaraidza hako nguva, tinodiwa ndechekuti pave nekuremekedzwa kwemitemo mukati meZimbabwe nevabati vemitemo yacho nevatungamiri venyika.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7 vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa. Tichiri panyaya yeAfrican Union, nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti sangano reAfrican Union harisati raratidza kuti riri kushushikana nematambudziko ari muZimbabwe kuburikidza nekunyarara kwarakaita. Nyanzvi idzi dzinoti African Union inofanirwa kunge yapindira kuitira kuti ribatsire kugadzirisa zvinhu zvakaita manyamamire nerongo. Tabata murwiri wekodzero dzevanhu uye vaimbove mumiririri weSunningdale muparamende, amai Margaret Dongo, kuti tinzwe maonero avo.
Matambudziko ese ari kuita muno muAfrica aifanirwa kutanga akatariswa neAU, nekuti ndo basa vaifanirwa kuita. Mubatanidzwa wavo unovapa kodzero yekuti vaone matambudziko arimo. Kwese kunoitika mhirizhonga muri muAfrica, vanofanirwa kunga vachionekwa vachiona zvekuita. Nekuti nanyaya dzinonesa mukatarisa kunana Nigeria, mukatarisa kunana Somalia, mukatarisa kunana Nairobi, mukatarisa muZimbabwe, zvese izvi hazvifaniri kupindirwa nenyika dzekunze dzekunana wera kunana America kana kunana Britain. Ivo ndo vanofanirwa kutanga vachitarisa nyaya dzemuAfrica mavo kuti chii chiri kuitika uyezve tozvigadzirisa sei.
Ko SADC inenge ichikwanawo papi?
SADC is part of AU. It's just that we are in the southern region. You know how we are divided. Kune SADC, kune South Africa. SADC inokwana pamusara pekuti ndo vari padhuze nesu, ndo vavakidzani nesu, ndo vanoona nhamo yedu kana tikafa nenzara tikachema, ndo vanofanira kutanga kunzwa. Naizvozvo kana pakaitika mhirizhonga, SADC ndo vanofanira kutanga kuziva kuti kwaita mhirizhonga, SADC yozoenda kuAU.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vaimbove mumiririri weSunningdale, amai Margaret Dongo, vachitaura parunhare vari kuHarare. Imwewo nyanzvi yezvematongerwo enyika vanodzidzisa kuBergen University kuSweden, Dr. Victor Chimutu, vanoti kumhanya-mhanya kwange kuchiitwa nehurumende yavamunangagwa ichitumira nhume kunyika dzekunze kunotaridza kuti utungamiri hwenyika hwave kuona kuti African Union yave pedyo kutora matanho nechimiro chiri munyika.
Chanyanyonetsa muZimbabwe ndechekuti ihurumende yemuZimbabwe iri kushungurudza atingati macitizens kana kuti vagari vemo. Zvino kana zvichinge zvasvika padanho rekuti hurumende ndo inoshungurudza vagari vemunyika, zvinenge zvakutarisirwa kuti SADC nana Africa Union ndo vanofanirwa kunge vachiuya kutaura nevana veZimbabwe, kwete nehurumende chete, asi kuunganidza mapato akasiyana-siyana wemachechi, wezvematongerwo enyika, mastudents, vashandi, kuti vayananise zvinhu zvifambe gwara rakanaka.
Muri kuona here sekuti African Union yati yatorawo danho raingatarisirwe nezvizvarwa zveZimbabwe kuti itore?
Hapana danho ratingati ratorwa neAfrica Union rinorakidza kuti parizvino vari kunzwa kuchema kwevana veZimbabwe. Chingatongo wa mucherechedzo kuti pada pane zviri kuitika mashure zvatisingaone zvedu. Uono wekuti vamunangagwa pavakada kumhanya mhanya kuunganidza wemapato anopikisa kuti vati zvanzi tatanga hurukurirana. Ichishiratidzo chinoratidza kuti vamunangagwa vaiita izvi vachida kuzoenda kuAfrica Union kwavaenda nhasi kuti vanope chimiro chekuti kuZimbabwe takamboiti kwakambova nemhirizhonga asi pari zvino taakuita hurukurirana. Saka iyi inogona kuve iri nzira yatingati ya strategy yekuda kuti Africa Union kana iine kugunun'una kwainako ivo vanoti tarirai mone takaungana. Sevana veZimbabwe taakutogadzirisa zviri kunetsa munyika. Zvinova izvo zvisiri izvo. Ndinovimba African Union neSADC vanokwanisa kuona kuti nhaurirano dziri kunzi dzatangwa nezanupiefu kana kuti navamunangagwa hadzina chadzingakwanisa kugadzirisa munyika yeZimbabwe.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuBergen University kuSweden, Dr. Victor Chimutu vachitaura parunare vari kuSweden. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wekambani yeAmazon vaJeff Bezos, avo vanonzi ndivo murume akapfumisisa kudarika vamwe pasi rose, vari kupomerwa mhosva nebepa nhau re The National Inquirer yekuvasvibisa nekuda kuvamanikidza kuvabvisisa mari zvichitevera kutyityidzirwa kwavo vachinzi bepanhau iri richaburitsa mifananidzo yavo vaine shamwarikadzi yavanonzi vanodanana nayo pamwe nekuburitsa tsambambozha dzerudo dzavainyorera shamwarikadzi iyi. Gakava rezvematongerwo enyika muVenezuela pamwe nekuparara kweupfumi hwenyika iyi zviri kukonzera kuti paitwe misangano yechimbi chimbi nenyika dzemuSouth America pamwe neNorth America uye kunzwikwa kweumbowo hwezviri kuitika mudare reCongress muAmerica. Vamwe vadzidzisi vari kuramwa mabasa vanoti havasi kuzodzokera kubasa kana hurumende isati yavapa mari yavari kuda, kunyangwe vari kuchichidzirwa kuti vachabvisirwa mari yemazuva avanenge vasina kushanda. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mumwe mudzidzisi ari nhengo yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ amai Betty Munonyara ava vasiri kuenda kubasa vanoti sezvo vachimiririrwa nePTUZ vachanzwa kwairi kuti vodzokera kubasa here kana kuti kwete, kwete zvekunzwa kuhurumende.
Tinoita kunzwa kumaorganization kuti ndovari kutimiririra kuti zvakamira sei. Kana vachiti tigare tichagara kumba zvisa zvanaka. Kana tichiti tidzokera kuchikoro tichadzokerawo kumabasa edu. Hatisudzokera kumashure kusvika vagadzirisa zvisa zvanaka. Nekuti munhu wese ari kuda mari kunyange ivo vari kumabasa vachionerawo. Mari vari kutoidawo.
Amai Munonyara vanoti vadzidzisi vari kuenda kumabasa vanotya kana kuti havana sangano rinovamiririra nokudaro vanotya kuti vakadzingwa mabasa hapana anovamiririra.
Inhau yekuti vanenge vachitya kana kutomwa vana maorganization asi hapana munhu wese hazvina kumirira zvakanaka.
Mumwe mudzidzisi vaClifford Manzungu vanoti hurumende iri kuda kuvachichidzira nekuti vachabvisirwa mazuva vanenge vasiri pabasa pamwe nekucherechedza masangano asina nhengo dzakawanda.
But ivo vakuru vari kutikanya because vanorecognize avanhu asini inesusu.
Sachigaro wePTZ mudunhu reMashonaland and West vaAustin Mutapa vanoti vari kuudza nhengo dzavo kuti dzisatye kubvisirwa mazuva sezvo izvi zvichifanirwa kutaurwa nematare dzimhosva kwete hurumende nekuti kuramwa mabasa kwavadzidzisi kuri pamutemo.
Chokutanga munhu ari kutiti vasiri kuenda kubasa hamusi kuwana mari haridzi dare redzimhosva munhuwo zvake. Zvokuti isi tinotoshamisika kuti Dr. Hungwe ndo wakanyurele kama chavo pa document ya ya isignature chete bozi deno kwa chinzi incompetent the court of law yirukutaura kuti maticha amusikenda kubasa zino munu asa zambiso kumatari iyo kana wachivo unwati maticha asikenda kubasa wanu ziwa pozisha wanu fanara kuita matana wanu hitu wanu waziwa kawende ninye edu kule bakoti kwete ungotuza no muromo kungitiriwa kumana we mondo wanu kwenzi mangbana basarape.
Vamuchapa vanoti vadzidzisi vakawanda vari kuratidza kuda kuve nhengo dzesangano ravo uye vadzidzisi vakawanda vari kuvafonera vachida kunzwa kuti vachiri nhengo here.
Asi kuti vanhu vari kufona vachitovherifya kuti ndichiri memba here, ndichiri memba here, handiwo makurusa andiri kureceive akawanda iwayo.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvidzidzo yepasi vapo mavhima kuti vachabata sei nyaya yevarairidzi. Asi mutauriri wepublic service commission Dr. Hungwe vakaudza vatori venhau nezuro kuti vadzidzisi vose vasiri kuenda kumabasa vachabvisirwa mari yemazuva avanenge vasina kushanda mwedzi uno. Mune zvimwe zvikoro kuBulawayo nedzimwe nzvimbo vana vechikoro vari kuswera vachitamba kunhandare, vadzidzisi vari mumba yekutandarira kana vari pachikoro asi vasingaite basa. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndine apa achigoriwa.
Tichiri panyaya iyi, masangano evarairidzi anoti Progressive Teachers Union of Zimbabwe neZimbabwe Teachers Association adaidzira musangano wechimbi chimbi manheru ano pakati pawo nehurumende kuitira kuti agadzirise dambudziko riri muzvikoro. Masangano aya anoti remangwana rawo richaziviswa mushure memusangano uyu. Varairidzi vakatanga kuratidzira musi wakukadzi 5 vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzavanotambiriswa nehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti musangano uyu wabudirira here kana kuti kwete. Sangano rinozviti Citizens Forum rinoti richaratidzira kumahofisi yemuzinda weAmerica, Zimbabwe Lawyers for Human Rights pamwe neCrisis in Zimbabwe Coalition. Sangano iri rinoti harina kubatwa zvakanaka parakasvitsa nyunyuto dzaro kumahofisi aya. America inoti haina chekutaura pamusoro pezvataurwa neCitizens Forum. Rutendo Mawere anoti panyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau, mukuru musangano iri vaAlex Kakanje vati vachatura matanho kumasangano aya sezvo vari kutsutsumwa nekutambirwa kwavakaita pavaendesa tsamba dzenyunyuto kumasangano awa. Citizens Forum yaudza vatori venhau kuti inofungidzira kuti masangano aya akapeshedzera mhirizhonga yakaitwa mwedzi wapera. VaGakanje vati vachanyora zveimwe tsamba kumuzinda weAmerica kana izvi zvikasashanda vozonoratidzira. VaGakanje vatiwo vachatora matanho avasina kutsanangura kusangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Asiwo mumusangano mumweyo, VaGakanje vabvumawo kuti Zimbabwe inoda rubatsiro kubva kuAmerica.
Tinokurudzira ushamwari notinoziva kuti nyika yagone kurarama iri yoga isina dzimwe nyika dzinobatsira. Ivo vanaAmerica ndidzo dzimwe nyika dzinokwanisa kutibatsira kuti tibude mumatambudziko atiri. Ndokusaka tichiona ingave hurumende iripo nhasi iri chiedza nepainogona napo kutiita ushamwari neAmerica, tiri kuzvifarirawo secivic society, tiri kuti ngazvoenderere mberi.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaTaban Moyo vashora sangano iri vachiti rinofanirwa kushanda kurwisa matambudziko ari munyika kwete kuswera richitaura zvagudo natsuro.
Donzvo remufamba kwavo uye nezvavari kuita hazviratidzi vanhu vane zivo yekuti nyika iri pakamira sei maererano nekushupika kuri kuita vanhu, uyezve nekuti iyo pachayo nyika iri kurwisa zvikuru kuti iwane chimiro chakanaka kunze mushure mekunge paitika nyonga nyonga yakazoita kuti vanhu vazhinji vakuvare, vazhinji vashayikirwa neupenyu, uyezve nekudhingurwa kwemasaisai. Ndozvinhu zvavanofarwa kunge vachitarisa kuti zvinogadziriswa sei kuti nyika ienderere mberi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumasangano adomwa neCitizens Forum. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei tawana zvemukana wokutaura nemuimbi Thomas Mapfumo Gandanga.
Makadi yenyu inidini Thomas Mukanya Mapfumo ewa ndiripa wangu makadiwo.
Kanya tukona hapa rizvino manga muine mashoza manga muina wemomo muZimbabwe akafamba sei?
Ewa mashoza inakidza zvikuru.
Panga pane nyaya dzanga dziri kubuda hapa Mukanya dzekuti Mukanya vaburitswa mumba zviri kufamba sei sei zviri kudikwa ikoko?
Ndakagoburitswa mumba pane wandakasaindirana naye here nenyaya yemba ina. Amone kuti zvinoneta izvozvo zvine mapromoters kana manager wangu ndio akatsvairirana macontract inini ndineiwo nenyaya iyoyo handinei nezvekuita nenyaya iyoyo.
Saka pari zvino apa muri kupi manje?
Ndiri kumba kwandiri kugara kuno kuMount Pleasant.
Ehe, nokuti isu imba yatanga tiri kunzwa hanzi manga muri kugara
kuGlenlawn.
kuGlenlawn.
kuGlenlawn ndokwataa tiri. Taigara ikoko nekuti ndokwataa taiswa napromoter, aipromoter mashows iwaya. Tauti neshow yekuchitungisa panzvimbo inonzi Tanza. Uri musi Friday, saka tabva kumba kuya kuya taakuenda kushow. Ndina ndakanganwa zvimwe zvinhu zvandakanganwa kumba. Ndobva ndati ngatidzokerei kumba ndinotora zvinhu zviya zvandakanganwa. Tasvika kumba tosvika pagate toridza bhero. Zvanzi nagadhi hamusi kupinda pano nokuti imba haina kubhadharwa napromota. Promota haana kubhadhara imba. Amai vemba vaida $1,600 promota wacho. Saka akanga asina kubhadhara amai ava. Ndobva ndafonera Honorable Chasi. Chasi ndi deputy minister kune mugovernment iripo. Ndinomuita munin'ina. Saka ane imba yake yakataturn into a lodge. Saka ndobva ati mukoma hazvina kuita munouya ndonokuratidzai kwamunogara kwakumba kwangu kwandakabva. Iye zvino yaalodge. Iye akazotipa pekugara ndokwandiri kwandiri kutaura nemi ndiri izvozvi.
KuAmerica muri kudzokera riini Mukanya?
Tiketi rangu ranga riri semusi wemande bhati. Nezvazva urongwa hwaitwa ndazi ndakukwira musi wechina.
Tinotenda. Chikwata cheDynamos chapedza kuvaka chikwata chacho chemwaka uno. Ichi chichazivisa zviri pamutemo Premier Soccer League. Michael Kariati anotipanyaya iye.
Tembare! Yaunganidza vatambi vakawanda vechidiki vasina mukurumbira avo murairidzi wavo Lloyd Chugove. Ane chivimbo chakasimba kuti vachamubatsira mwaka uno wenhabvu. Chugove anoti ari kuda kurasa tsika yekuti vatambi vamwe chetevo ndivo vanenge vachingofamba kubva kune chimwe chikwata vachienda kune chimwe panguva yezororo remutambo achiti iye ari kuda kuunza vatambi vatsva mudariro. Dibare ichange zvekare ichiratidza vatambi vaviri vakabva kunze kwenyika Ngandu Mankala naDiamond Odenike Katato avo vakabva kuDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC. Asi Chugove atsvagawo vamwe vatambi vane mazita munhabvu yemuZimbabwe kusanganisira Edward Sadumba uyo achamba kuSudan, Atwood Gutu aive kuSweden, kudzanai Jemere uyo Dibare yakatenga kuHarare City, Edward Mungu kubva kuHerentals nakudzanai Chideu uyo aitambira Chicken Inn mwaka wapera. Mumwe muteveri wechikwata ichi vabatai kwaedza vanoti pavakapedzisira kuona chikwata chavo chaitonyadzisa zvekuti vari kuda kuti Chigove agadzirise zvavakaona mwaka wapera.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to get the team. Team haina kumira musha. Haina kumira musha zvachose. It needs to be revamped. Defense, strike force in the...
Asi, vakwaedza vachaona chikwata cheDimbare chakasiyana zvikuru nechemwaka wapera sezvo Chigove atsiva vatambi vakaenda kune zvimwe zvikwata nevechidiki vakaita Samunya Kawadza, Emmanuel Jalai, Rodwo Mtlanga, Jerome Nyatenge, Joseph Mtebedza, Tanaka Chengeta, Munyaradzi Chipo, Tatenda Hapazari, Tafadzwa Ngwena nevamwe vakadaro. Mwaka wapera Dynamos yakatatarika zvikuru ndokupedza iri pachinhano chegumi. Asi mumwe muteveri wechikwata ichi vaMoses Mukanda vanoti mukombe ndewavo gore rino.
Dimbari dzidzai muno kuna kuhwina kuti dzine vanofanira vechidiki kuti mazuva ano bure rechidiki ndiri kuti asi ndikurudzirwa kuti asi kuti rinakidze tikuona tichihwina ichora trofi.
Chigove pachake ari kutarisira kufadza chaunga chinotevera chikwata ichi icho anoti
tinotenda kuna Michael Kariati abva tisvitsa kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chana njani mtwakazo mwote ola mugela ku Studio 7 ngolesi sano mtaka 8 kunhlola nja 2019 nguntunga milinko mo enda benize tu la mstanje
amboni cala lokuthi uma abantu bese thi kungaqhatshwa abantu bangaphandle icala lengabani ngathi kwankona use devolver so uma be devolver bekuze beqhatshe abantu bala so these guys ba justify uma bese lokuthi kunindaba kuletha abantu bangaphandle.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party alichumi lanye abuchiwe kobulawayo namuhla ngemva kokutshengisela ehoteleni ye Rainbow.
Kuthole ulwazi lokuthi izano ibifuna ukuthi ithathe isikhundla sakhe eParliament, ngakho bambopha nje bemthupha kangaka bezama ukuthi bamfake ejele bese bemthela isikhundla sakhe. Sebesenza ukuthi kube naleyo abayithi by-election.
Amapolisa aphinde abopha njalo amalunga ebandla le-MDC awedale lephalamende amabili abalisa umnumzana Settlement Chikwinya lo mnumzana Lloyd Mukapiko. Kuhlelo lwe-Woza Friday lamhlanje sileqembu elibunjwa ngabasakhulayo abazibiza ngokuthi ezikabonke abadabuka echolocho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa kobulawayo namuhla abophe amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party alichumi lanye ngemva kokutshengisela ehoteleni ye Rainbow esola ukuqhatshwa kwabantu abasuka phandle kwakobulawayo kuleli hotela. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abalisa uThembisani Mfulungashi Mpofu, uRodney Ncube, uSthenyoni, uMarshall Sibanda, uElton Komo, uLusi Maphosa, uNkosinathi Ncube, uKillian Masuku, uMthabisi Thomas, uMqondisi Sibanda, loIphithule Malahleka batshengisele ngemva kwemini enkulu behlabelela bethwele amagwaliba bethi bacela ukuba abanini bewetela eRainbow Hotel ekobulawayo iqhatshe abantu bedolobho leli hathi abasuka eHarare ababikwa befike namuhla kulabanye abasendleleni. Ngemva kwehola betshengisela amapholisa ahlomileyo awe-support unit ahle aphuthuma ababopha aya labo ebulawayo Central Police Station okulokhu kungacaci ukuba calabani abalidalileyo. Umabhalane we-ibhethu likaZulu, inhlanganiso elwela amalungelo oluntu, umnumzana Mbuso Ofuzwayo usole kakhulu ukubotshwa kwamalunga emthwakazi Republic Party ethi ilungelo labo lokutshengisela elikusisekelo sombuso lephulwe nguhulumende.
Luncindezelo olubi esingalukhangelelanga kutelizweni elikhululekileyo lapho ama-citizens okuzithe bonakalise lapho engakhululekanga bephinde bebotshwe. Mbona ngazathi Emerson konke ayekutsho ukuthi khona new dispensation, new order, i-order endala yona lena kaMgabe ngoba kula mahluko. Amboni icala lokuthi uma abantu besithi kungaqhatshwa abantu bangaphandle, icala lingapha. Ningathi kwankona use-devolver. So uma be-devolver bekufuze beqhatshe abantu bala. So these guys ba-justify uma besole ukuthi kundaba kuletha abantu bangaphandle.
Umnumzana Big Boy Ndlovu uthi ukubotshwa kwamalunga eMthwakazi Republic Party kumzwisa ubuhlungu.
Kulethwa abantu from Harare kuthiwa abantu abethu basebenze ngapha ngoba asingeke sibukele into ezinje ezenzakala yikho lapho okuqalisela khona udlame ngoba abantu abethu baya kuyawuthola ngapha umsebenzi nxa kusenziwa i-tendering kuyimisebenzi yakobulawayo ama-tenders ayenziwe kobulawayo hayi khona ukuthi ama-tender akobulawayo ayenziwe eHarare
osakhulayo wakobulawayo uBrighton Dube uthi ulusizi kuleli dolobho sekuqhatshwana ngokwazana.
Angisebenzi ngihlale enkulumani 12 yilo mama akabone emehlweni khonapho kukhangele mina udadewethu wasuka waya kwenda kwenye indoda so manje yonke imuli sikhangele mina khonapho ngiyadinga ukuthi ngidinga umsebenzi ngisebenze ngincedise endlini khonapho umzali engaboni kuba yintanda nokubuhlungu ngoba ngiyadinga umsebenzi ngithi ngihambe emakhampanini kuqhatshana ngokwazana.
Ilunga leMthwakazi Republic Party umnumzana Mxolisi Mhlanga usole kakhulu ukubotshwa kwabanye bakhe ethi uhulumende kahloniphi ilungelo loluntu.
Ubuhlungu nje khona ngiyabonisa ukuthi uhulumende lo akalandeli vele iconstitution ngoba iconstitution yanikeza abantu ilungelo lokubhikisha lokuhlola. Ngifuna ukuthi abantu bakithi bacabange nje bazwisise ukuthi nxa ke importa ilabor kulabantu abakhona lapha kobulawayo abangasebenza umsebenzi we-tiling, umsebenzi we-painting, we-renovation, kusho ukuthi thina kasibonwa vele njengabantu singama-second class citizen. Ikho ngitshoyo sizwa ubuhlungu kodwa kasozisime vele sizaba siqhubeka siya phambili until kuze kulunge.
Iziphathamandla ze-Rainbow Hotel azithandanga ukupha imibono yazo ngokutshengisela lokhu bethi intatheli izindaba aziyebuza abeMthwakazi Republic Party. Amalunga eMthwakazi Republic Party athe loba angaze abotshwe azaqhubeka etshengisela insolo yawo isenzo sokuqhatshwa kwabantu abasuka eHarare kukanti kobulawayo akhona amankampani labasakhulayo abangasebenza leyo misebenzi eqhatshelwe abantu abasuka phandle kwedolobho. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo amapholisa aphinde yabopha njalo amalunga ebandla leMDC edalele parliamente amabili abalisa umnumzana Settlement Chikwinya omela imbizo kanye lomnumzana Lloyd Mukapiko omela iRedcliffe. Ababili laba bake babotshwa njalo ngozibandlela besetheswa icala lokubangela udlakela kodwa babuya bakhululwa baxwayiswa inkantolo ukuthi bazinikele kabili emapholiseni ngeviki. Ngokunjalo iMDC ithi uChikwinya loMukapiko babotshwe ngesikhathi besemapholiseni. Akukazakali ukuthi betheswa cala bani. Ukubotshwa kwababili laba kuza ngesikhathi amanye amalunga ebandla leMDC ecatshile ngoba edingwa ngamapholisa. Kuza njalo ngesikhathi inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezivalisa iAmnesty International, iHuman Rights Watch kanye leOxfam International sezilobele umongameli Emerson Mnangagwa incwadi zimkhuthaza ukuthi amise ukuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha lamabutho. Inhlanganiso lezi zithi njalo bonke abaphatheka ekubulaweni, ekutshayeni lekudlwengulweni kwabesifazana kumele bajeziswe. Sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Sibanda. Yena uchothoze uhulumende ngokuqhubeka ehlukuluza amalunga eMDC.
Okubuhlungu ngalindaba ngokuthi ekhwekhwe lapho umhlonitshwa uSettlement Mhlangano abotshwe khona akuzange kube khona ukuvama kokutshengisela, ngakho akulala sizathu sokuthi bangambophelani, kodwa sithole ulwazi lokuthi izano ibifuna ukuthi ithathe isikhundla sakhe eParliament. Ngakho bambopha nje bemsupha kangaka bezama ukuthi bamfake ejele bese bemthethela isikhundla sakhe. Sebesenza ukuthi kube nale abayithi by election ngemva kwalokho bese senza iqiniso ukuthi bayachila bantshontshe iparliamentary seat eka-Honourable President Sibongiseni Mhlongo.
Siyabona inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezivalisa iAmnesty International, iHuman Rights Watch kanye leOxfam International sezilobele uMongameli Mnangagwa incwadi zikhonona ngokwenzakalayo njalo zimcela ukubana amise ukuhlukuluzwa lokudlwengulwa kwabantu okwenzakalayo elizweni. Limbona elalela yini Mnangagwa?
Akusecekela ukuthi uPresident Mnangagwa udaba lokuthula akalwazi, ujwayele ubudlwangudlwangu lokumuthwa kwabantu njalo. UPresident Mnangagwa uyamesaba uPresident Chamisa ngokokhetho kakhulu ukuthi uzazama ukuthi kusala kusiyafika isikhathi sokhetho zabelokhu ezama ukuthi belokhu ebopha abantu ebhethisela abantu ukuthi abantu bacine bevotela yena ngokwesaba nje. Kodwa lokhu akulakulalela okuzenziwa nguPresident uMnangagwa. Ngibona ngani sokusalele iSADC le-African Union lezinye iy'nhlanganiso zaphansi emhlabeni efana labo-United Nations ukuthi zisebenze ngendlela ephakeme kakhulu ziqinise ukulandelwa kwamalungelo abantu kwele Zimbabwe.
OSADC labo-AU selaphelelwa lithemba.
Abosadek labo basese lomsebenzi abangawenza-ke lapho. Siyabona ukuthi emalangeni amalutshwana alandelayo kuzakuba lo mgcinisihlalo omutsha we-SADC mhlawumbe uzathatha inyathela ngumunyawo olutsha ngodaba lolu alusebenze ngendlela ephakeme emqoka.
UDokotela Nkululeko Sifanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Ababalisi bathi inyathelo elizanywa ngohulumende elokubabambela iholo phezu kokukhalala umsebenzi kalikho emthethweni. Bathi njalo lokhu akusoze kubenze babuyele emsebenzini. Ababalisi baqale ukukhalala umsebenzi ngomvulo ngemva kokuba uhulumende ehluleke ukubengezelela iholo. Kubika uGibson Bebe.
Umphathi ntambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende olwe-Public Service Commission, umnumzana Vincent Wungwe, wethule umbiko othi uhulumende akasoze abhadale iholo lamalanga umbalisi munye ngamunye angabuyanga ngawo emsebenzini. Abenhlanganiso ezimele ababalisi basole kakhulu lesi sinqumo besithi asikho emthethweni. Umkhokeli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, umnumzana Takawafika Jowu, uthi inyathelo lokuthi ababalisi bekhalele umsebenzi lenziwe kulandela umthetho. Ngakho akulambalisi omele abanjelwe iholo lakhe ngoba ekhalele umsebenzi.
It's null and void because you can only deduct money if the industrial action is illegal.
Yebo, lokhu akusoze kusethu ngoba uhulumende ulakho ukucupha imali kuphela nxa ukukhalala umsebenzi kungekho emthethweni. Kodwa ke thina salandela wonke amanyathelo okuthi sikhalale umsebenzi, sabazisa njalo senza imihlangano lohulumende ngoba umthetho uthi kumele senze imihlangano emithathu. Nxa lingazwanananga izisebenzi ziyavunyezwa ukukhalala umsebenzi. Thina lokhu sikwenzile ngendlela esemthethweni.
UJowu uqhubeke ethi kulusizi ukuthi kukhanya kule mihlangano eqhutshwa nguhulumende lezinye inhlanganiso ezithi zimele ababalisi.
The other issue is that We have a labor dispute.
Olunye udaba olukhona ngolokuthi sile ngxabano lomqhathi wethu. Ingxabano le ikhona phakathi kwethu le-Public Service Commission. Ngakho-ke akuqondanga ukuthi umqhathi abe nguye njalo umantshi kulolu daba. Kumele balandele umthetho baye emathethwandaba. Lapho nxa ukukhalala umsebenzi wethu kungathwa akusekho emthethweni, bese bethola amandla okuthi sibuyele emsebenzini.
Udaba lolu solushiya ababalisi bekhathazekile bengazi ukuthi bathathe nyathelo bani nxa uhulumende zefuna ukubabambela iholo. Unkosikazi Sihle Nkomo ongomunye wababalisi abakhalala umsebenzi uthi akasakwazi ukuthi baqhubeke bekhalele umsebenzi na.
Njengababalisi sesiphakathi laphakathi thina sisakwazi ukuthi senze njani. Ngoba nxa uhulumende esithi nxa singahambi emsebenzini iyazikhiphela izimali, ngaphi association yenu isithi singahambi emsebenzini, manje asisakwazi ukuthi siyenze njani. Sesisesaba ukuthi singabe silokhu singahambi emsebenzini wakhona, izimali zethu ziyakhitshwa zona zivele zizincane.
Kodwa abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi badaniswa yikwethuselwa okwenziwa amalunga abo ikakhulu emaphandleni lapho intsha yezombusazwe ibonakala isezikolo ihlukumeza ababalisi ukuthi babanikeze amabizo alabo abakhalele umsebenzi. Umqondisi weZimbabwe Teachers Association ZIMTA uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi ababalisi emaphandleni bephulelwa ilungelo labo lokukhankasela iholo elingcono.
Esesihlane lakho okuvela kumalunga ethu asezabelweni ezihlukeneyo ukuthi sebehlangane lobunzima ukuthi izakhamuzi kugoqela kanye-ke labo khansela lanye kanye lababelwela inkululeko ababekhona ngaphambilini sebethe babethusela babatshengisela ukuthi labo abazakuthi bangazebeza emsebenzini bazakuza bazobadonsa ngamandla langodlame. Lokhu sokutshengisela ukuthi ezombangazwe sezilokhu zinyenyela kancane zingenela kulo umkankaso wokudinga imali. Ngalindlela-ke sesibona ukuthi impilo zababalisi abaningi nasemaphandleni zingaba seziphethe kakubi, zibe zichaphazwa ngabantu abangalani lezemfundo.
Uqhubeke ethi uhulumende usebenze umhlangano labameli bababalisi ntambama yanamhla ngehola lesikhombisa lapho ababalisi bazaveza imbono yabo ngodaba lolu. Lokhu kunxuswa nguhulumende kubonakale kwindlela yokuthi uhulumende engabe esethikaza kusinqumo sakhe sokudlela ababalisi iholo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela inqabangqoza eqhubekayo elizweni egoqela ukutshabalala komnotho lokuhlukuluzwa kwabantu. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silifake kuhlelo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke namuhla elubhekise kwele Ethiopia emhlanganweni womanyano we-African Union. Lokhu sokudale inkulumo yokuthi vele umanyano lo uphathisa ngani nxa ungasoze ukhulume ngokubulawa kwabantu eZimbabwe namabutho. Kubika uChris Gande.
Umanyano weSADC uke wangenela kudaba lweZimbabwe ngomnyaka ka-2008 okwabangela ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano. Kodwa kathesi umanyano lo kunye lowe-African Union uzithulele ngodaba lweZimbabwe olukhanya luqhubekela phambili lusiba lubi. Ophatheke kwezombusazwe uMnumzana Abednego Bebe uthi inhlanganiso lezi kumele ziqale ziphiwe ubufakazi bokuthi impela ilizwe lilodubo andubana zingenele.
Ngesizathu esifana nayo ngibone ngani-ke lezo nhlanganiso ukuthi zi-acte kuyafanele ukuthi kube lalokhuyana okuthiwa khona lubizo ukuthi sesilohlupho lapha eZimbabwe sikhangelele ukuthi lisinike uncedo lethu. Njalo futhi inhlanganiso ezinjengalezo-ke azikwanisi ukuthi zikhulume zingazange zihlangane. Ngezinye indlela kutsho ukuthi-ke ufanele kube nomuntu ozaba nokusola ozakhulumisana nalo ezohlanganiso ukuthi kulohlupho olunje eZimbabwe abanike okuthiwa ngesilungu ngamafek.
Okhokhela umanyano weSADC ngumongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa. Kumaviki amalutshwana asanda kwedlula, uRamaphosa uthe akula nkinga eZimbabwe njalo izijezise zenotho ezafakela ilizwe kumele zisuswe. Sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo, sambuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Inkinga yeSADC babugandi ukuthi iphethwe nguCyril njengo-chairperson. Ama-sanctions lawo akuthiwa kawasuswe akasho ukuthi okokuqala nje afike kanjani. Ama-sanctions afika ngoba laba bantu bezanu babeshaya abantu, babethosha abantu, babebulala abantu. Umhlaba wasusithi ikakhulu amazwe ase-Europe ne-America asingeke sisalivumele ukuthi lingene kwawethu amazwe uma ngabe kukuthi liphatha ngalesimo. Kodwa uCyril njengo-chairperson weSADC uya phesheya aye kuthi awasuswe lama-sanctions.
Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi umanyano weSADC ukhanya ungamukeli amabandla asacathulayo lanxa ayabe elosekelo lukaZulu olukhulu. Ngesizwe imbono kaNkomo ngalolu daba.
Kuke kwaba khona into eke yahlongozwa la kwiSADC kakhulukazi ngoba bekhala ngayo ukuthi amaphathi akhiweyo amaphathi amatsha ngamaphathi ayizakhiwo zase-Europe, ayizakhiwo zala mazwe esingathi phecelezi ama-former colonialists alawa mazwe. So bakha into eyimbumba ukuthi kumele bencedisane ukuzidefenda ngoba nanku amazwe la ayebakolonizile asefuna ukuza esebenzisa abantu ngaphakathi emazweni abo. Kodwa kungelona iqiniso leli ngoba abantu into okubenze basukuma yikuthi izinto kazihambi, awekho amathuba emsebenzi. I-Afrika yi-continent ekhungethwe kakhulu yintsha, intsha kayisebenza, awekho amathuba omsebenzi, imnotho imile ndawonye, inkohlakalo, i-corruption ikhule ngendlela eyisimanga. Okuyikho kwenza ukuthi abantu abanezimali bexwaye ukuzofaka imali zabo emazweni amaningi ase-Afrika.
Ukubulawa lokudlwengulwa kwabesifazane ngamasotsha lokunye ukwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe kukhanya kungananzwa yinhlanganiso yeSADC leye-AU. Sibuze omela isigaba seBinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ukuthi udaba lweZimbabwe aluqakathekiswa yini zinhlanganiso lezi.
Ngokubona kwami ayisikho ukuthi lolu daba kayisilo daba olumqoka kuSADC la ku-African Union. Ngokubona kwami bayakubona labo ukuthi khona lokho okwenzakalayo kumqoka. Kodwa ngokubona kwami mbona ngani kungaba izinto ezimbili kumbe ezintathu eziyizo ezingasiqondisa ukuthi kanti kungani iSADC le-AU ziresponda ngalindlela ku-program yethu yaseZimbabwe. Okokuqala, I think siyakwazi ukuthi kujwayelekile ukuthi iSADC le-AU bajwayele ukuthi babe ngabantu labana abangafuni ukuzwakala bekhulumela phezulu besolana. Angiyakholwa isizathu yokuthi ubuningi babo labo emazweni abo ungani independence le democracy yakhona ekhona ungani kayikho kuhle.
Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe ngesikhathi uMnangagwa esemhlanganweni we-African Union ngumnumzana Kembo Mohadi. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, igama lami nguChris Gande.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu elibunjwa ngabasakhulayo abazibiza ngokuthi ezikabonke abadabuka eTsholotsho njalo abahlabela umdumo werumba. Kubika uEzra Jesus Fund.
Aleluya! Yakulele kamenda konkosi.
Ichibilika ngumdumo osuculwa ngabahlabeleli abaningi kakhulu esigabeni seplumtree lecholojo. Namhla siphansi khona le kwele cholojo.
Sanibonani vingileli kubo bonke abalaleli. Igama lami nguBlessing Luphahla ozalwa endaweni yakubo bonke, endaweni okuthiwa kusiphepha. Mina ngicelela iqembu okuthiwa yeza kubo bonke Parental Bliss elile album yesihloko esithi Axolisa featuring uThandiwe Dadewethu elirekhode ngonyaka odlule ngo-2018. I-album yalo yakuqala esifishare khona umxolisi Mr. Bones.
Iqembu leli alasikhathi eside labunjwa.
Iqembu lisungulwe ngo-2016 kodwa ngobunzima bezinye izinto nabantu sihlangana nazo laze layizoyenelisa ukurekhoda ngo-2018 ngoJuni. Ikho lapho i-album ephume khona kuba sasesikwazi ukusebenza amashow wonke siwayenzela eJohannesburg ngokuhlukana kwezindawo nje lapho izindawo esabe sibizwe khona kwezinye indawo sabe sisenza ama-road shows ama-promotions endaweni ezifana nakumaparking nje kuphelake sitholakala khona lasendaweni ezija kubo hipo theater lo ama-live show esiwadlala khona.
Ozaha, oza Friday mlaleli, si chibliga lesika bonke. Kuhle phela ukuthi lisaxadula kunje nje litholeke abangaxhasana lani emsebenzini wenu ke lo mfana kaluphahla.
Kusithola siyatholakala eJohannesburg endaweni eCosmos City. Kakhulu kakhulu nje bangasixhumana lathi kuyena le number engiyibizileyo lapha phezulu. So yikho esingathi sitholakala khona kodwa kakhulu abafuna ukuncedisa iqembu singatholakala nje sincedisaneni.
Lonake leli dalathe bangalithola ngapi? Kukanti abantu bangalifuna ukulibona balibona ngapi?
Ingoma zethu sitholakala khona lapha kithi. I-album lethu leli lama ama-album awu-7 kusho ukuthi amabili yikho lapho esa-featuresha khona umxolisi Mr. Bones then amanye la the rest ayi-5 aculwa yeza kobonke.
Chai Scatulo, Tundu Tuli. Put them with Tabu and a program lady. Let's get Pelanes Gabonke. He knew it come with Silalo, with Hello Hosa. Oh, the Friday. Even a Pelaso to any sugar, he come along with the Chisas Panda. Ask Tibli Geni, Simona, what is I?
Thank you.
Gaza Friday ngezika bonke lezo behamba ke letha elitala u Ezra Jesus Panda singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party alichumi lanye abuchiwe kobulawayo namhlanje emva kokutshengisela eRainbow Hotel. Amapolisa aphinde abopha amalunga emDC amabili edalele ePhalamende, umnumzana Settlement Chikwinya lomnumzana Lloyd Mukapiko. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngentungameli Nkomo Matuka Nduna vafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.